Va Morris Ndanga, vava nemakore gumi nemasere vachiri mafodya kuHarare South, pedyo nekuBeatrice kunze kweHarare. VaNdanga, avo vanga vachitengesa fodya yavo kumusika weTNZ muHarare, vati zvisine nekukura kuri kuita zvinhu, mitengo yefodya pamusika wefodya haisi kushanduka.
Haasi kukwira maprice awo for the past 5 years. Tinongoita 530, 540, 550 maximum otherwise. Like this year, hatisati tawana 540. Hatisati tawana 550.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe murimi vaFoster Gwanzura, vanorimawo fodya vachibatsirwa naTNZ. VaGwanzura vati, vachitanga kurima nekambani iyi, fodya yaitengwa nemutengo uri nani, asi vachiti mitengo yavari kuwana gore rino yakaderera zvakanyanya. VaGwanzura vati kunyange hazvo vachitengerwa zvekurima zvese neTNZ pamwe nekubatsirwa kuwana mishina nezvekushandisa pakurima nekuomesa fodya, vati dzimwe dzenguva bhizimusi ravo rekurima fodya iri riri kuvasiya vasina chavanacho kana kusara nezvikwereti kumakambani aya. VaAlbert Chakala vanorima pasi peForester Estates kumvurwi vadembawo kuhurumende kuti idzikewo mitengo yefodya sezvainoita kune zvimwe zvirimwa, kwete kuti mutengo utarwe nevanotenga fodya.
Zvino hurumende ingadai yapindirawo kuti zvimwe zvinhu zvigadzirisike, because fodya inotengeswa neauction. There is no gazetted price. Saka kana ichitengeswa neauction haukwanise kushupana nabaya.
Fodya inotengeswa kumusika yefodya, uye vatengi ndivo vanotara kuti mhando yefodya yauya nemurimi inoita mari. Sachigaro weTobacco Growers Association vaBright Bvukumbwe vaudza Studio 7 kuti varimi munyika vari kuchema-chema nemitengo, asi vakati dambudziko guru nderekuti kudzimwa-dzimwa kwaiitwa magetsi kwange kwakanyanya, izvo zvakakanganisa zvakanyanya kuomeswa kwefodya gore rino.
Gore rinoranga rakaoma, magetsi kwakusina. Munhu wese akaita fodya ari kutoremerwa, ende aine tariro yekuti pane zvaari kuwana izvozvo anokwanisa kuti adzokere kumunda uye kubhadhara vanhu. Saka varimi vazhinji tiri kuchema nemunyaya yemaprices ari pakati nepakati, sekumbozvibata kwandaita kuti iyoyo isiri yepamusoro fodya ndo inenge yakawanda, nekuti magetsi akaenda pane rikadzima fodya haibudi zvakanaka.
Varimi vanga vachitengesa fodya vatiwo fodya yakadyarwa ichimirira mvura yemudenga ine mari iri pasi, zvekuti imwe iri kutotengwa nemari iri pasi pemadhora maviri ekuAmerica pakirogiramu sezvo yakaita mavara nekuda kwemvura yakawandisa. Asi vati fodya inorimwa nemadiridziro ndiyo yakabuda zviri nani. Studio 7 yataura nevarimi ava pakushanya kuvatori venhau kukambani inoshanda nevaririmi kurima nekutenga fodya yeTNZ yekuChina. Mukuru weTNZ uye variwo sachigaro wemabhizimisi ekuChina muZimbabwe vaWenjili vati mari yemutengo wefodya inoenderana nezvinenge zvichiitika kumusika wepasi rese, nekudaro havanawo zvavanogona kuita.
The prices are more decided like by the international market, which is not controlled by anyone. Because as for TNZ, we're trying to our best to support our farmers, as we provide all this interest of loan, free loans, zero markup.
Vachibvunzwa kuti sei vasingaisi maindustry anovandudza fodya munyika muno kuitira kuti zvigadzirwa zvinobva kufodya zviunzewo mari yakawanda munyika pamwe nemabasa pane kuiburitsa munyika yakadaro. Vali vati mhando yefodya dzavanogadzira inoda kusanganiswa nezvimwe zvakawanda kana kuti blending zvisingawanikwi munyika. Vatiwo fodya yavari kuwanawo munyika ishomawo, vachiti zviri nyore kugadzirira zvinhu kuChina sezvo kuriko kune zvakawanda zvavanoshandisa. Asiwo vati mukufamba kwenguva vachava kama industry yefodya munyika. Kambani ine varimi vanosvika mazana maviri vainobatsira kurima fodya munyika, uye inoti kubva kuvarimi ava inowana makirogiramu mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million kgs zefodya. TNZ inoendesa fodya yainotora muZimbabwe kuChina Tobacco. Musika wefodya wegore rino wakavhurwa pachizivi kuziviswa kuti varimi vaizowana zvikamu makumi masere nezvishanu kana kuti 85% zvemari dzavo dziri mumadhora ekuamerica. Zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari dzinenge dzasara zvichinzi zvinozobhadharwa zviri mumadhora emunyika. Varimi vangangosvika kuzviuru zana nemakumi matanhatu kana kuti 160,000 vanorima fodya muzimbabwe, iyo inozotengeswa kunyika makumi matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.